Inini ni marvelous mchanganya huye ndishuti hei no misuroye na uzeruza nasi shishanu nyamavuvu 10 2018. Magweta ariku mirira mtungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa anoshisa jiripa mtemo magwaro awo kudarere Constitutional Court achipikisa zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri venyika vaEmerson Munangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Magweta aya ari kuda kuti dare ridome vachamisa semutungamiri wenyika. Magweta ari kumirira mutungamiri wePeople's Democratic Party vatenda ibiti anoti hurumende yakachikora mutemo payakatambira vabiti vachibva mumaoko evakuru vakuru vemuZambia sezvo paive nemutongo wedare wekuti vabiti vasadzoserwe kuZimbabwe. Vanhu vakawanda vekuZambia vanoshora zvikuru zvakaitwa nehurumende yeZambia zvekuzvidza mutongo wematare ayo panyaya yavatenda ibiti. Muchirongwa cheLivetalk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva kusvitswa kwaitwa magwaro neMDC Alliance achimisa kugadzwa kwavaEmerson Munangagwa semutungamiri wenyika achiti vachamisa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.